Ndinotenda nemibvunzo wenyu isu tichishanda netask force yedu tiri kumhanya mhanya chaizvo kuti tinyatsoona kuti maSOP nemaguidelines etakanyatsokuchidzira kuchidzira tichistrengthena patakamboita vamwe vana vakamboita chirwere chechinguva yakapera iyi pakavharwa tiri kumhanya mhanya kuona kuti maSOPs ari kutedzwa here nemwazvo.
Muri kushanda sei nebazi rezvedzidzo pakuona kuti chirwere ichi hachirambe chichipararira muzvikoro?
Ministry wehutano, Ministry of Health and Child Care, wari kushanda neMinistry of Primary and Secondary Education wachinyatsoona kuti panenge paonekwa paine wana vane chirwere ichocho vanobva vatoita tinoti maisolation facilities pachikoro ipapo nemaquarantine facilities ipapo kuitira kuti vana ava vasaonekwa vachibva pachikoro ichocho vachimbodzoka kumba kwavo vachimhanya-mhanya munharaunda vachiparadzira chirwere ichocho. Saka tiri kugutsikana chaizvo kuti kana zvotiine vana vari kuonekwa vaine COVID-19 mune zvimwe zvikoro tiri kubva tangomhanya-mhanya tichiona kuti watomanejwa kana kuti wagadziriswa wari ipapo vasingaparadziri chirwere ichocho. Saka tiri kuti isu zvetiri kuita izvozvo zvinenge zviri kushanda nekuti hatisi kuona nhamba dzedu mumacommunities dzichikwira asi kungoti dziri kungoramba dziri mimwe mune zvikoro matiri kumhanya-mhanya tichiona kuti chirwere chacho chinokasika kuitwa control.
Vamwe vanga vachiti vanomirira varayiridzi zvekuvhenekesa zvacho zvinenge zvishoma kana kuti matesting kits, iyi nyaya yamakambonzwawo here?
Vamwe vangangotaura havo asi tinoona kamisinformation maererano nechirwere checovid yagara ingoripo. Vamwe vanongotaura zvavasina proof, zvavasina kumbobvunzawo kuti kana vasvika pachikoro vonzwa kuti vana vari kutestwa mangwana yobva vatongofunga kuti nekuti hapana makitsi. Kwete kwete pahama neshamwari, tiri kugutsikana kuti makitsi ega aripo. Munozviziva imi kuti pane zvino taakutoshandisa anonzi maantigen test, hatichangomiriri maPCR test cheteba. Saka iwo takaodha takaprokiwa aripo, tiri kutomhanya-mhanya nendima. Apo nepapo pangaita zvemalogistics challenges zvinoonekwa zviri zvichingoonekwa kwese kwese nyika dzese asi makitsi tinawo.
Ko, ivo vana munokurudzira kuti vaite sei chaizvo muzvikoro kuti chirwere chisatapuriranwe? Nekuti dzimwe nguva tinomboona kuti panenge papera chikoro pasina varayiridzi maski yabviswa.
Ndo nyaya itongoripo iyoyo yekuti zvinoda kuti zviitirwe hazvina kumbochinja ba, maprevention measures haana kutombochinja. Saka muchizwa tichichema chaizvo kuti complacency yetinoona kana kuti vanhu munharaunda kana imwe muzvikoro vanovarayirwa, hutanga zvavo kusanyatsopfeka mamasiki avo zvakanaka, hutanga zvavo kumbundirana, vasingaiti tinoti social distancing. Ndo zvatiri kukurudzira vana vechikoro kuti kana muri kuda kuti chikoro chirambe chichienderera pamberi, honaika wanga wakuchema-chema kuti chikoro chavharwa kwenguva yakarebesesa, taakuda kuti tidzoke kuchikoro nekuti tasara mumashure. Hurumende ikamhanya-mhanya chaizvo ichigadzirira kuti zvechokwadi zvikoro ngazvivhurwe. Zvavhurwa iko zvino, tiri kukurudzira vana vechikoro malearners kuti chitedza iwo mitemo, pfekai mamasiki enyu zvakanaka, musangombundirana-mbundirana, itai iyo social distancing kana kugeza maoko nemvura nesipo nesanitizing.
Sebazi rezveutano, zvii zvamuri kuitawo muchishanda nemamwe mapazi kuona kuti vana vawana mvura yekugeza maoko muzvikoromo? Nekuti zvisati zvavhurwa vamwe vaichema-chema kuti zvimwe zvikoro hazvina zvibhorani.
Isu sehurumende takamhanya-mhanya chaizvo tichiona kuti petanga tichigadzirira apa zvikoro zvese zvine mvura yakakwana, mabhohos akadhirwa, nanhasi tiri kungodhirira mamwe musina mabhohos. Tiri kutoona tichingomhanya-mhanya tichiisa mvura dziya dzinoya nezvemabhauza nezvese zvakadaro. Saka tiri kuti wana wechikoro chiitaiwo penyu nekuti hurumende haigoneka kukuitirai zvese zvese. Pane zvimwe zvamunofanirwa kuitawo imi sevana vechikoro, imi senharaunda, imi nemi semaindividuals.